Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gurume 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti matanho ari kutorwa nehurumende kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda kusanganisira nhomba dzauya nhasi kubva kuChina dze1,000,000. Matanho akanaka anofadza anoratidza kuti vari kutorawo matanho ekuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe.
Zimbabwe nasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inodarika miriyoni imwe chete yakatengwa kubva kuChina. Bazi rezveutano runoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yokurudzirwa kuti iite sarudzo dzemabyelections. Musangano wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates kana kuti JUST pamutare uri kuburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvitanhatu kana kuti 1,056,000. Iyo yakatengwa kubva kuChina seurongwa hwekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 munyika. Nhomba iyi yasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport Maskati anhasi. Zimbabwe yakatenga imwe nhomba yeSinovac inosvika mazana maviri ezviuru iyo yakapinda munyika svondo rapera pamwe chete neimwe nhomba yeSinopharm inosvika mazana mana ezviuru yakapiwa kuhurumende nenyika yeChina. Mwedzi wapera hurumende yakawanawo zvakare rubatsiro rwenhomba inoita mazana maviri ezviuru yeSinopharm kubva kuChina iyo yakaparuriswa chirongwa chekubaya nhomba munyika. Nezuro mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakagamuchira chimwe chipo chenhomba yeCovaxine zviuru makumi matatu nezvishanu kubva kuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti hapana musiyano wakanyanya panhomba dziri kubva kuChina idzi uye hadzinetsi kuchengeta sezvo dzichingokwanisa kuchengeterwa mumafiriji emudzimba. Zimbabwe inotarisirwa yekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hunokonzera COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti matanho ari kutorwa nehurumende akanaka chose ekutsvaga nhomba sezvo achiratidza kuti ine chido chekuchengetedza upenyu hwemhuri yayo. Asi Dr. Munatsi vanokurudzira kuti hurumende ichiona kuti yabayawo vanhu vakawanda pazuva kuitira kuti mishonga iri kuunganidzwa iyi isazoraswa yakanganisika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Tinoti matanho ari kutorwa nehurumende kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda kusanganisira nhomba dzauya nhasi kubva kuChina dze1,056,000. Matanho akanaka anofadza anoratidza kuti vari kutorawo matanho ekuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Izvezvi dambudziko rangovepo nderekuti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vashoma. Tiri kuona kuti izvozvi kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba musi wa18 February kusvika nezuro pakanga pabayiwa vanhu 69,750 vakabayiwa madhosi ekutanga. Saka kana manhamba aya akaramba ari mashoma kudai so tinogona kuzopedzisira taka dambudziko rekuti dzimwe nhomba dzinogona kuzosvika pakatarwa kunzi hadzichafaniri kushanda kana kuexpire nerimwe shoko dzisati dzashanda. Saka izvozvo hazvizonakidzi nekuti muri kuona kuti nyika zhinji dziri kuita chipitipiti kumhanyidzana kutsvaga nhomba kumakambani ari kugadzira nhomba dzichiita shoma. Saka zvinenge zvakakosha kuti nhomba dzinenge dzawanikwa dzikwanise kubatsira vanhu dzisati dzasvika pakuexpire.
Tinoona kuti Zimbabwe yakambowana rubatsiro rwenhomba yeSinopharm kubva kuChina iye zvino yatenga nhomba yeSinovac. Musiyano uripo ndeupi apo?
Tikangoti Saka tipe nomba ze Sinovac ni Sinopharm. Hapana musiyaro mukuru chaizvo kunze kwekuti nomba idzi dzinongogadzirwa nemakambani maviri akasiyana. Nomba ye Sinopharm inogadzirwa nekambani inonzi Sinopharm yekuChina. Ye Sinovac ichigadzirwawo zvakare nekambani inonzi Sinovac Biotech yekuChina ikoko. Magadzirirwa adzinoitwa nomba idzi dziri mbiri akangofanana. Machengeterwa adzinoita yekuti dzinongoda kuiswa mufiriji dzese dzatagara tinadzo mamwe chete. Nguva yadzinofanira kugara mumafiriji kwemwedzi mishanu kana 6 dzakangofanana. Saka nhomba idzi kungosiyana kwevanogadzira asi dzakafanana.
Muri kuti nhomba idzi dzakafanana, munhu akabayiwa Sinopharm padhozi yake yekutanga anokwanisa here kubayiwa imwe nhomba ingava Covax kana kuti Sinovac yasvika here?
Zvinenge zvakakosha kuti munhu kana achibayiwa akabayiwa Sinopharm pekutanga agozobayiwa kuti Sinopharm kechipiri. Izvi zvinoitirwa bedzi kuitira kuti mishonga yakafanana nenhomba iyi kana ichinge yabayiwa vanhu pane vamwe atinangoti maside effects atinotarisira kuti anogona kuitika, zvakafanana nekuti munhu anogona kungorwadziwa paabayiwa kana kumbotira seanopinwa nekashando mumiri nekuti mwiri unenge wautanga kugadzira masoja ekurwisa coronavirus. Saka tinenge tisingakurudziri kuti dzizovhenganiswa kuitira kuti zvizoita nyore kutarisa kuti ndeipi yakonzera dambudziko kana kuri kunzi pane zvazvoitika. Chero zvazvo tisingatarisiri kuti zvakadaro zviitike. Zvinoita nyore kuti vanoongorora mafambiro anoita nhomba idzi nemagadzirwo adziri kuitwa vakwanise kuzoti munhu kana paita dambudziko rabva papi. Saka zvakakosha kuti tisazochinjaniswa.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19, zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri kana kuti 1520. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiyawo vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 36,839. Vanhu gumi nevana vakapora, zvakasiyawo vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 34,617. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nevaviri kana kuti 702. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevatatu ndo vari muzvipatara. Masangano anomirira vagari munyika pamwe neanorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti riite sarudzo dzekutsiva makanzura eMDC Alliance ayo akamiswa basa nebato reMDCT uye vakashaya, vachiti kushayikwa kwemakanzura kuri kukanganisa mafambisirwo emabasa emakanzuru pamwe nekuvhiringa utongi hwejekerere hwekuti vagari vaite vamiriri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakanyorwa nemasangano anosvika gumi nemasere kuZEC rinoti kusaita kwesarudzo sevanenge vadzingwa kuri kukanganisa kufamba kwemabasa mukanzuru nekuti vagari kune mamwe mawadhi vanenge vasisina vamiririri vanoturira zvichemo zvavo pamwe nekuvazivisa zviri kuitika. Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nezeke yekuti mapato ezvematongero enyika ave kubvumidza kuita mabasa avo nekuungana uye nekunyoresa kuti vanhu vavhote, izvo zvakange zvakambomiswa nekuparira kwakanyanya kwedenda reCovid-19. Asi ZEC ichiri yakamisa kuitwa kwesarudzo ichiti iri kutevera kudziro yakabva kubazi rezveutano rinoti inotyira kuti vanhu pavanovhota vanotapurirana zvirwere. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasungu United Resident and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravati kunze kwekutadzisa mabasa ekanzuru kusaita kwesarudzo kunotyora bumbiro remutemo.
Tiri kuti kusaitwa kwemabielections kuri kumbunyikidza kodzero dzevagari nokuti vagari vasina representation mucouncil. Tikatarisa mawadzi 4 muno mumasvingo haana makansela, kureva kuti vagari ava kana maproblems havanawo maringe nezveservice delivery havanawo kunochemera.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa mucombined Harare Residents Association kana kuti CRA amai Loren Mpasirisani.
Matechnocrats kana kuti vashandi vekanzuru vaya havaripoti kuma residence. Makancellors ndiwo anopa feedback nekureporta kuma residence. Ndio saka isusu tiri kuti sarudzo ngadziitwe makancellors tive nemakancellors anoti representa vatinoudza zvichemo zvedu. Constitution yedu inotopa time frame yokuti kana makancellors abviswa kana kuti kana paitwa ma recalls vanofanira ma elections kana kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isina kupfuura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasungo media center amai Esther Nyambiya vanoti vakabatana nemasangano evagari panyaya iyi nekuti mumawadha asina vamiririri haasi kuzowana mashoko ezvekufambisa kwemabasa mukanzuro avo izvo zvinotyora kodzero yavo yekuwana mashoko.
Even access to information inoafektwa pakuti havana achavapa feedback kuti zvinhu nedevelopment muarea yavari kugara iri kufamba zvakadini. So isu ve Masvingo Media Center tinokurudzirawo kuti zeki itewo mabaielection munzvimbo idzi.
Mutauriri wezek vautloise slaigwana vati vanga vakabatikana vari pasingaiti kuti padivi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi. Vati Studio 7 itumire mubvunzo patsamba mbozha.
Kwandira, I'm not able to talk. I'm somewhere. I'm out of office. That's in the middle of this.
Mukuru webasa musangano rechitungwiza and Manyama Residents Association vamavelas kumalo vanoti denda recovid-19 radzikira munyika nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kuchiitwa. Vakumalo vanoti dzimwe nyika dziri kuita sarudzo mudenda iri nekudaro zeka haina chikonzero chine musoro chekuramba yakasunga zvinhu. Takamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz shortwave. Sanganero World Food Program kana kuti WFP rinoti riri kushanda nehurumende nemasangano akawanda kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe mushure mekunge rapabuda gwaro reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC richikokerwa neFood Nutrition Council. Iro rinoratidza kuti nzara yapfunya chisero munyika uye vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million vanoda rubatsiro rwechikafu maguta. Ngatinzwe hurukuru yaitwa namavelas mushanganya wewe Studio 7 nemutauriri weWFP vaThompson Piri.
Ichokwadi, nyika yedu yeZimbabwe isu tichitarisa muHarare Metropolitan Province Harare Residents Trust tiri kusangana nenhengo dzedu matiri kufamba mumacommunities. Vamwe vaiwe vachikwanisa kubikawo vachidya kanokwana katatu pazuva, asi iko zvino nharaunda zhinji dzatiri kutenderera tiri kusangana nevanhu vachitiudza kuti vaakubatanidza kudya kwemangwanani nekwemasikati vodya nechepakati nepakati kuitira kuti vasazotsvage chikafu masikati acho vozodya mumanheru kuitira kuti vafumewo vachiri nani. Saka idambudziko ratiri kusangana naro.
Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Izvi zviri kuitika nenyaya yekuti kubvira pakatanga lockdown Zimbabwe kupera kwaMarch gore rapera kusvikira mazuva mashoma adarika, vanhu vanga vasingakwanisi kufamba vachienda kumisha kwavo apa mota dzisingafambi. Izvi zvinoreva kuti mukati mevanhu vazhinji kadhifendenzi kaimwepo keugama pakati pevemumaruwa nevanogara mumadhorobha kana pakadambuka. Apa vari mumaguta wacho vazhinji vacho vanorarama nekutengesa mumisika, vanorarama nehwapo kwavo. Apa mutemo yelockdown yakanga ichiita pachena kuti vanhu vazhinji wacho vari muinformal sector havachina dzimwe nzira dzekuti vanyatsokwanisa kuita nadzo mari. Zvireva kuti tikatarisa mari yavakanga vakanga vakambosefa iya yakashanda kusvika igere uku kuhurumende hakuna rutsigiro rwakaenda kune vanhu iwavo maybe pamazuva anotevera apo vanhu vanenge vakuzokohwa ndo panogona kureruka mutoro wacho.
Mutauriri weWFP waThompson Piri vari parunhare kuGeneva kuSwitzerland naMavelas Mhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kweaive mupurisa kuMinneapolis, Minnesota muAmerica, Derek Chauvin, uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda mumwe murume wechitema vaGeorge Floyd, kwakatanga nezuro. Nyaya yekufa kwaFloyd vari mumaoko emapurisa kwakapa kuti vanhu vakawanda varatidzire pasi rose. Asi magweta avaShauvin nevachuchisi vari kusiyana zvakanyanya kuti vaFloyd vakafa sei. Muchuchisi wehurumende vaJerry Blackwell vanoti Chauvin akashandisa chisimba chakanyanyisa zvakapa kuti vaFloyd varasikirwe neupenyu mushure mekunge mumwe anotengesa muchitoro avapomera mhosva yekutenga fodya nemari isiri yechokwadi. Muchuchisi akaratidza dare vhidhiyo yekufa kwakaita vaFloyd ava vanonzwikwa vachiti vainge vasisakwanisi kufema sezvo vainge vakatsikirirwa pauro negumbo raChauvin. Asi gweta raChauvin vaEric Nelson vanoti Chauvin akaita sezvaitarisirwa nekuti vaFloyd vairamba kusungwa. Vanotiwo zvakabuda muongorore yavana chiremba zvinoratidza kuti vaFloyd vakafa nekuti vainge vaine chirwere chemwoyo uye vaishandisa zvinodhaka. Chauvin akabatwa nemhosva anopika makore akawanda muchirongo. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kutarisirwa nhasi kuburitsa gwaro reongororo yekutanga yarakaita patsvakurudzo yekuti chirwere chaCOVID-19 icho chauraya mamiriyoni evanhu pasi rose chakatanga sei. Gwaro iri ratove mumaoko emamwe masangano evatori venhau rinonzerere kuti chirwere ichi chinogona kunge chakatapurirwa vanhu kubva kumuremwaremwa kuburikidza neimwe mhuka. WHO yakatumira chikwata chevaongorori kuChina asi vamwe vari kushora maitirwo akaitwa ongororo iyi sezvo hurumende yeChina yairamba chikwata ichi kuti chipinde mune dzimwe nzvimbo kana kutaura nedzimwe nyanzvi chakasununguka. Dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze kugadzirwa kwezvinhu munyika kuti isarasikirwa nemari yakawanda yekunze. Izvo zvinotevera mashoko aburitswa neZimbabwe National Statistics Agency ekuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawandisa pane zvayakatengesa kunze kana kuti trade deficit mwedzi wandira. Zimbabwe inonzi yakatenga zvinhu zvakawanda nemari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora ane zviuru mazana manomwe kana kuti $17.7 million. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimstats inoti mwedzi wandira gore rino Zimbabwe yakatengesa zvinhu kunze kwenyika zvinodarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti $28 million, asi iyo ichitenga zvinhu zvinodarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti $46 million. Gore rapera panguva imwe chete munandira Zimbabwe yainge yatengesa zvinhu zvemari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe kana kuti $39 million, asi iyo ichitenga zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemasere kana kuti $38 million, zvichireva kuti yainge yatotengesa zvakawanda pane gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yechirwere cheCOVID-19 inogona kunge yakapawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyika.
Productive capacity yedu yakachaderera kuzvakanyanya kukonzereswa nenyaya yeCOVID-19 yatati nayo. Ndosaka muri kuona maimports ari kuramba achiwanda kupfuura maexports edu. Kana tisiri kuprodusa zvinhu zvakawanda hatigonge tichiexporta zvinhu zvakawanda. Saka maexports edu anodeterminwa neproduction yedu neproductive capacity yedu. Saka I think idambudziko ratinaro ratinofanira kunge tichigadzirisa kuti vanoproducer vange vaine maincentive anoita kuti vange vachiproducer zvinhu zvakawanda.
Vachitambara vatiwo,
as the economy recovers from COVID-19, uye gore rino takawana mvura yakanaka, because of my exports, especially my agricultural exports, achakwirira zvoita kuti tikwanise kucover a trade deficit yatiri kuona iyi. Of course, my imports tarisiro kuti anogona kuramba akakwira, nenyaya yekungoti pane zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kunge tichigadzira muno. Even our raw materials that no shandi sama zinja acho to tenga kune dzimwe nyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti havo nyika haifaniri kurasa mbereko nekufirwa.
For 10 years kubva 2009 kusvika 2018 or so, Zimbabwe trade imbalance yakanga iri about $3.2 billion, zvichireva kuti for 10 years takateedzana takaita $32 billion negative trade balance. Ndosaka pakati pe 2009 and 2018 Zimbabwe yakarasikirwa ne US dollar. Tikazoona ma RTGS atekeshera ndoitaita ora yakumashure kuti taitenga ma toothpicks, ma chewing gum, ma pamba, zvina basa rese mare ichibuda. Nyika isiri productive. Kubva 2019 tinoziva kuti Minister of Finance vakaisa mutemo wekuti tikatenga zvimwe zvigadzirwa zvinobva kunze kwenyika zviri kuagriculture neku manufacturing sector unobhadhara duty in foreign currency. Izvozvo zvakakonzesa kuti zvatotenga zvidzikire kubva kunze kwenyika. Sekuti pagore roga roga taipedza mari inosvika $6 billion tichitenga zvinhu kunze kwenyika, asi pari zvino taakushandisa about $4.9 billion.
Muzvinafundo Mugano vatiwo,
2021 tiri kufungidzira kuti tinokwanisa kuita surplus patrade balance yedu nekuti goho ratichaita muna 2021 rakasimba rekuti tingasosevha $500 million yemasiriwa itaimbotenga kunze kwenyika.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo Zimbabwe yatora matano akasimba ekuti ikwanise kugadzira zvinhu zvakawanda munyika.
Tine National Development Strategy 1. Mustrategy iyoyo kana kuti murongwa ihoho tiri kusimbisa zvikuru kuti zvinhu zvatinodya nezvatinosenzesa zvinogadzirwa mumakambani nemumaindustry ngazvigadzirwe muno muZimbabwe.
Banga rinokweretisa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose hwakaderera nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana kana kuti 4.4% muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, Dini Blessed.
Mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari yeUpside Driving School vaItai Masango vanoti vari kufara zvikuru kuti vaive kutanga zvakare mabasa mushure mekunge hurumende yambopa kurudziro yekuti vambomire kushanda vachigara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Asi vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vatevere kurudziro dziri kuitwa nenyanzvi dzeutano munyaya dzezveutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo. Ngatizwe hurukuru yavaita naMichael wewe Studio 7.
Kuvhurwa kwakaita nyika, ini pachangu semuzvimabhizimusi wechidiki, ndakaona riri danho rakanaka chose, ndakaritambira nemaoko maviri.
VaMasango, tinonzwa vanhu vachikurudzirwa nenyanzvi nyaya dzeutano kuti vaendere mberi vachiremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kwecovid-19 kuitira kuti nyika isasvike panguva iyo vanhu vave kuvharirwa zvakare nepamusana pekutekeshera kwechirwere ichi. Samuzvina bhizinesi, mashoko aya munomatambira sei? Nekuti vanhu vakavharirwa mudzimba zvakare hazvizokanganisa here bhizinesi renyu?
Mashoko akanaka chose, nekuti kunze kwekuchengetedza business zvinobatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu. Kana vanhu vachengetedza upenyu, vanozokwanisa kuzvishandira, zvinozoita kuti vawane mari, vazokwanisa kusimudzirawo isu vemadriving school nemamwewo mapazi, zvinozoita kuti munhu wese anowana chekubata.
Sekambani inoita zvekudzidzisa vanhu kutyaira mota, ndeyapi matanho amuri kutora mukudzivirira kutekeshera kwecovid-19?
Matanho atiri kutora anoita kuti tidzivirire kutekeshera kwecovid-19 ndeyekuti kana tichinge tawana mukana, tinobayiwa nhomba inodzivirira. Kugara tichigeza maoko nguva dzese, kugara takapfeka maface masks nemazvo, nekugara tichisanitaiza motikari dzedu mudzidzi mutsva asati atanga, uyezve kukurudzira vadzidzi kuti vapfeke maface masks nemazvo nguva dzose vari pazvidzidzo.
Tinonzwawo vamwe vana muzvina bhizinesi vachikurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvekupa mabhizinesi mari kuitira kuti vawane mikana yekutanga patsva zvakanaka mushure mekunge vasangana nematambudziko akasiyana siyana pasi pechirongwa chelockdown. Imi munozvionawo seizvo?
Idanho rakanaka chose, nekuti mari idzodzo dzinotibatsira kuti tigadzirise mota dzedu dzanga dzamira kwenguva refu, uyezve mari idzodzo dzinotibatsira kutenga mishonga yekushandisa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vamasango petai hurukuru yedu.
Vanoda kutibata vanotibata muchiredzi kana kuuya paFacebook page yedu Upside Driving School, kana kuchaya runhare panhamba dzinoti +263 774 362 646. Nhamba dzedu zvekare +263 774 362 646.
Mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari Upside Driving School vaitai Masango vari parunhare muHarare naMike Webe weStudio 7. Nao zvemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kupetwa nhasi, asi nyika dzemugungano reSADC dzakawanda hadzina kubudirira kuenda kumakwikwi ari kuitirwa kuCameroon aya. Nyika dziri kuenda iZimbabwe, Malawi neComoros chete. Dzimwe nyika dzine mukurumbira dzakaita seSouth Africa, DRC, Zambia neAngola dzakakundikana.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichiongorora chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere checovid-19 munyika. Nezuro, Zimbabwe yakatambira nhomba zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 yemhando yecovaxine kubva kuIndia. Muri Zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manheru ano. Muineni Michael Ove.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 p.m. chatinotaura nevechidiki, tiri kutarisa chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere checovid-19, Zimbabwe ichitambira nhomba kubva kuChina nhasi uye imwe kubva kuIndia nezuro. Tichataurawo nevechidiki kubva kumasangano akasiyana-siyana nezvavari kuita muupenyu.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6170 ne-7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave.
Zvungu edu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe nhasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inodarika miriyoni imwe chete yakatengwa kubva kuChina. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19. Musangano wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates kana kuti JAS kwaMutare uri kuburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
soku izika.